ichi chirongwa chekuti tisvitse magetsi kumagaraji emabhazi emulondon. Tiri kuisa magetsi kuti tigova nemabhazi anofamba nemagetsi. Bhazi ndo rinenge rakatakura bhatiri, saka magetsi atinoisa anochaja bhatiri rinenge riri pabhazi, and then bhatiri iroro ndo rinoita kuti bhazi redu rifambe zuva rese risina kuita dambudziko rekuti unoda kuwedzera fuel sezvinomboitwa fuel kana petrol kana diesel. Tinoisa atingati magwenya acho matransforma tambo dzemagetsi kuti dzigosvika pane magaraji atinenge tichiisa magetsi. Tingati muchirungu inonzi electrical design, iyo yandinenge ndichiita ndekuzova munhu anotarisa project yacho, kumanaja project yacho kubva ichitanga kusvika mabhazi obuda mugaraji.
Saka inonzi kambani yenyu?
Kambani yedu iyi tiri kuveka neshanda nemultidisciplinary team, saka ine makambani akawanda. Hatingakwanisi zvedu kutaura ese, but pane makambani akawanda ari involved, asi inini ndinenge ndiri technical lead panyaya dzemagetsi.
Tichitarisa tiri kuona kuti kuLondon kwanga kuchiparurwa mabhazi. Zvakatanga riini izvi? Mabhazi ekutotanga matsva here kuita, kana kuti mamuchimbogadzira mamwe, mungatsanangurira zvazvo zvichifamba sei?
Chirongwa chekuti tive nemabhazi emagetsi muLondon chakatanga muna 2016. Pari zvino tava nemabhazi anodarika 600 anoshandisa magetsi ari kufamba muLondon. Nezoro uno taiita function yekufura imwe garaji nyowani rine mabhazi manyowani anoshandisa magetsi.
Mungada here kushanda nevamwe muZimbabwe kuti paparuwo zvirongwa zvakadai, sezvo zviri izvo zvaakukurudzirwa nenyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze uko?
Tinoda chaizvo kuti zviitike. Dzimwe dzenguva panoita matambudziko ekuti magetsi ekuchaja anenge asingawaniki, asi zvinhu zvinokwanisa kuti zvigogadziriswa. Saka todarira kuti mune zvikamu zviri kutevera tinenge tichibatanawo nevanhu vanoita policy kuZimbabwe kuti tione kuti tinofambidzana pamwe chete sei nekubatsirana kuti technology isvike.
Vamwe vangada kuziva kuti ivo injinia Nyamapfene vakadzidza kupi chaizvo?
Inini ndakakurira kuZimbabwe, ndikaenda kuUniversity of Zimbabwe kwandakaita degree reelectrical engineering, ndikazoita zverimwe degree remasters in renewable energy. Ndichibva ipapo ndakamboshanda kuZESA kwemakore akawanda, ndikazopindawozve zvakare muchirongwa cheRural Electrification pandange ndiri mukuru wemagetsi weRural Electrification kuprovinsi yeMashonaland Central.